vanhu vazhinji vasungwa ava vanoti mapurisa anga akapakatira zvombo uye vaine imbwa vaperekedzwa nemashandi vekubazi rezveminda pamwe nevekukanzuri yekumaruwa yemasvingorova district council akavasunga kwabhuka pamwe nepazero farm kusikati mumwe wevasungwa vahenry makusha vanoti vaserwa zuva rese vari muchitokisi uye vanonzi vanozoendeswa kudare redzimhosva mangwana vachipomerwa mhosva yekupamba minda mupurazi rezero farm zvisiri pamutemo
ini handigoni kuzvitambira zvakanaka nokuti 11 yamadzeteguru angu teteguru vangu vakafa vakabva pagreat zimbabwe 1894 vachipfuma mugabe ende muchifu mugabe akagara pagreat zimbabwe as of 1879 but nhasi ndaakutobva kusungui nzvimbo yaishanda lei takanhawo mazvidha pa2012 fires handitindai vanhu vanovaka kuti nhasi vakukashamara vava kuda kudzinga zvevanhu vauya nemapurisa vanevekanzuro nevelei mapurisa anongosunga vanhu
mumwe asungwa kuvillage 8 kwabhuka vataguma tagurei vanoti vari kusungwa asi ivo vakapiwa nzvimbo izvi zviri pamutemo pasi pechirongwa chehondo yeminda uye vakatomboenda kumatare edzimhosva vakahwina nyaya iyi
takatopiwa ipapo but hatiziva hedu kuti zvakaaaa takatomboenda kukoti takahwina kesi yaaikoti
mumwe vasungwa vanosanganisira madzimai ane vana vari pasi pegore vachiri kuyamwiswa mikaka ambuya felicitas mutini vanoti vasungwa mangwanana chisakura mumunda mavo vane muzukuru wavo ane mwedzi misere vakanyimwa mukana wokumusiya kuna mai vake vati muzukuru uyu haana kana kumboyamwiswa kana kupiwa chekudya kubva zvavaiswa muchitokisi mangwanani
hatina kana chataizha vazukuru tinavo pano ndine muzukuru wangu kana mvura yokumwa haana kumbomwa chitoko chakatovata nokutoziya nezvaraizi mapurisi ndikangorya iye zvinu ndiri kunzwa kupera simba nezhara
mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwachedhewa vati vanga vasati vaane zvizere panyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi vakavimbisa kupa studio 7 zvizere vadzokera muhofisi asi vanga vasingasadai renhana yavo kusvika pataenda pamhepo tisina kunzwa zvakare kubva kwavari
Alright, izvezvizvi ndiri out asi maybe around quarter past 2 ndendapinda
mukuru webasa muhofisi yegurukota rezveminda amai cherit mumera vati havakwanisi kutipa nyaya iyi vachititaure nemapurisa kana hofisi yegurukota remasvingo munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo dr admopa zakawambwa vati vanhu vasungwa pasi pechirongwa cheoperation no to land barons icho chakaparurwa musi wa10 mwedzi uno chichipera mwedzi unouya
ari zvino godfrey pane operation no to land baron iri yakatanga musi wa10 january 2024 kusvika musi wa9 february 2024 asi ndiri kudzidza kuti a number of arrests has been made pavanhu vakadaro vatataura ivava
tachigara wekanzuro yemasvingorova district council kanzera elias jera vati vari muchirongwa ichi uye kanzuro yavo yakapasira chisungo chekuti vakazvigadza muminda nepekugara zvisiri pamutemo vabviswe
handisati ndaayazoziva takangoita resolution hayekungoti mailegal settlers anyanya kuwanda
asi vagari vemumaruwa aya vanoti vatsigiri vebato rezanu pf uye vakatora minda iyi vachipinzwa nehurumende uye minda mizhinji iyi yaiva mapurazi evachena vachiti vakapiwa magara ekugara munzvimbo idzi kana kuti maoffer letters vanoti vari kudzingwa munzvimbo idzi dzavagara kubva mugore ra2000 pahondo yeminda uye havachisina kwekuenda vanoti havasi kufara nezviri kuitika sezvo vakapiwa minda idzi zviri pamutemo vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzavo vachivasunga vasina mhosva kubviswa muminda kwevagari ava kwave kureva kuti vave kumanikidzwa kusiya zvirimwa zvavo sezvo iri nguva yekurima ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba